Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 15/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende muBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zveZimbabwe zvisashandisa magwaro ekufambisa pakupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Vajob Scala vanosvitsa gore nemwedzi mitanhatu vari muJerry asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo. Chikwata chevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezwe Shabangu chinodoma nhengo dzichapinda mumatare eNational Assembly neSenate dzichitora zvigaro zveproportional representation zvakasiyiva nenhengo dzakadzingwa muparamende navaShabangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzedare reparamende yeBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zveZimbabwe zvisashandisa magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti pakupinda nekubuda munyika iyi kana kupinda muZimbabwe asi kuti zvishandise zvitupa chete. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinonzi dziri kuti danho iri rinogona kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde neuwandu munyika iyi kana kupawo mukana kuvapari vedzimhosva vemunyika mbiri idzi kuyambika miganho yenyika mbiri idzi nyore. Asi vachiedza kudzikamisa nhengo dzeparamende pamusoro penyaya iyi, gurukota rinoona nezvevashandi muBotswana amai Anna Mokweti vakaudza dare reparamende nezuro kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vaingotaurawo zvavanofunga kuti zvakakodzera kuitwa pakati penyika mbiri idzi apo vakataura nenyaya yekuti wawirirana kuti pasashandiswa mapasipoti. Svondo rapera vaMnangagwa vakazivisa vari kuBotswana kuti nyika mbiri idzi dzakanga dzavirirana kuti zvizvarwa zvadzo zvisashandise mapasipoti asi kuti zvishandise zvitupa chete pakushanyirana. Asi muna kurume wegore rino mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi vakambotaurawo mashoko iwaya vachiti vaive vatove nechibvumirano chakadaro neNamibia. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri vavaMasisi vaJohn Depowe avari kutsanangura.
There's nothing yet because the contract has been carried out with the nationals of both countries. You know? Until consultations has to be conducted with the nationals of both countries. So nothing yet has been finalized.
Hapana chikuru chatichavepo parizvino, hurumende yedu ichiri kuita tsvakurudzo dzekuti zvinofambiswa sei. Asi chandinoda kuti muzive ndechekuti zvinhu zviri muurongwa kana zvikabudirira tichakuzivisai.
Vanga vari mutauriri vavaMokwetsi Masisi mutungamiri wenyika yeBotswana vaJohn Depowe vari parunare kuGaborone kuBotswana. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri vavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mumiriri weZimbabwe kuBotswana vaHenry Mkono weShuro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi inyaya yakakurukurwa nevatungamiri vaviri ava uye mapazi akakodzera enyika mbiri idzi atove kushanda nezvazvo. Dare remakurukota muZimbabwe rakazivisa nechipiri svondo rino kuti bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakatopiwa basa rekuti ribude nehwaro hwechibvumirano ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheAfrica University, Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwewo maonero avo.
azvibvumirane zvinopamba zvakanaka mukati menyika tikataisa kwazvakaitwa tikataisa kana dii rana tivi riyariya unenge vanga vakabvumirana kuti dhiniki iyivese vana vanenge vasina mapasipot vanenge vangori zvimakadhi zvitambi zvavanenge vanazvo vachipinda zvinobatsira kana nyika dzacho dzakagadzikana ine upfumi hunenge hunofambirana pasina kuti munhu yakanyaruka urombo kana kuti vanhu vari kunyaruka kune imwe dii vachiwandira kune imwe dii zvinoita kuti kufamba kwevanhu vanoshandawo nevanhuwo zvavo zvibatsire kubudirira kwenyika dzacho nedinhu racho rese saka sekuti muno muzimbabwe hakusati pane chibvumiro chati chamboitwa pakati pezimbabwe nedzimwe nyika saka ichi chingave chekutanga saka vanhu vangada kuziva kuti zvingafamba sei
pane here zvinozogonawo kubva kuBotswana zvinobatika sebhizimisi zvichiuya kuZimbabwe kanawo zvinobva kuZimbabwe sebhizimisi zvichienda kuBotswana
pfungwa yavo iyo ndo painenge yakananga kuti ikavhurira kuti vanhu vafambe zvinoita kuti mabhizimisi chifambe kubva kune imwe nyikawo zvinobvawo kuno kuchienda zvinobva kuchienda kune imwe nyika asi kuti hasati yatoona kuti pane zvingaitire asi kutoti dai pane zviripo zvaitooneka kudhara kuti makare kuti muno muZimbabwe mune mabhizimisi neBotswana vari muno kana mune vediwo varimomo asi so kunamira zvakaita taationa kuri kufamba kwevanhu vachinotsvaga mabasa nekunotenga zvinhu ikoko vachiva kuna vachitengesa ndo zvanga ndo bhizimisi ratinga tiriripo
ipo paku yambuka apa vanhu vaakutotaura-taura vachibvunza kuti zvinotanga riini pangaite here kuti vatungamiri venyika vakaita nhaurirano dzakaita seiyoyi vanhu votonzi mangwana zvatotanga zvaakutoita
toona sekuti vanhu vedu vane chidakadaka chekuti vapinde mukati menyika yeBotswana vawane zveuchouviri kandi vatendese kandi vatsvege mabasa asi kuti kubvumira kune kwaita vakuru padenga zvozonoendawo pasi zvichiongororwawo neparamendi yeBotswana nevanhu vachibvunzawo vanhu vavo kuti vano zvose zvingadii pochitoitwa mitemo yacho zvinofamba sei magwara angadiwe ndeasi zvine zvakamira sei saka zvinogona kutora nguva inokwanisa kana mwedzi yakatiko vasinyatsokunyora kuti zviite kuti zvifambe zvakanaka vanhu vakamudzwa ndevakuru vabvumirana vanogona kungofunga kuti zvakutoitika mangwana asi kuti vatanga vataisawo mitemo yavo nekuti zvingazofamba sei nematambudziko akazovepo kuti kana avaipo angadhazvisese saka asiti tingangokurumidza chaitika
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusorosoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7.
The Voice of America.
Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vakambomirira zengeza West muParamende vaJob Scholar vasvitsa gore nemwedzi mitanhatu kana kuti 18 months vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba yavakanyora nezuro kuruzhinji rweZimbabwe vaScholar vakati vari kubatwa senhapwa mujeri asi havasi kudzokera shure kurwira Zimbabwe yakasununguka. Izvi zviri kuuyawo apo sangano riri kurwira rusununguko rwavaScholar reFree Job Scholar Campaign raumba umiririri kana kuti maambasada munyika dzakapoteredza Zimbabwe kuti vataurewo nenyika idzi pamwe nezvizvarwa zvenyika idzi nezveZimbabwe zvinenge zviri munyika idzodzo kuti vaScholar vaburiswe muusungwa. VaScholar vari kupomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga uye mazuva mashoma adarika vakachenurwa nedare repamusoro reHigh Court pane imwe mhosva yavaipomerwa yekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Tabata vakasarudzwa navaScholar kuti vave murongi wemabasa muFree Job Scholar Campaign vaObert Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Gwaro ratatambira nhasi kubva kuna vaScholar ravakanyora zuro kuti ritenderedzwe pasi rese igwaro ravari kuzivisa vanhu maconditions avari kurarama vari muusungwa semunhu akwanisa 18 months vari muusungwa mavari kuti vari kugara maconditions akaomarara vachigara vachirumwa nemosquito kuchipisa zvakanyanya vari mukarumu kadikidiki kuchigara kuine rima nguva zhinji pavanogara zvichigara nzvimbo dzinenge dzisingatarisirwa dzisingagarwe nemunhu asi vari kusimbisa kuti ivo zvakaoma kudaro munhu ane nhoroondo yekurarama maconditions akaoma saka vacharamba vachishinga.
Zvii zvavari kuda kuti vana vezimbabwe vavaitire panguva iyo ino Ya vari muusungu.
Vari kukumbira vana veZimbabwe vese kuti vaite zvavanokwanisa kuvapa solidarity vanonamata vachivanamatira vanokwanisa kupa political pressure vachipa political pressure vanopa diplomatic pressure vachipa diplomatic pressure chero kwavari kwose vasikala vari kutamba vachitenda vavese vari kuramba vachimira navo panguva yakaoma kudai asi vachiri nechivimbo chekuti vachabuda havari great kuti vakarwira more blessing early uyo akapondwa zvinorwadza zvakanyanya saka vari kungoramba vachiti vana veZimbabwe ngatirambe tichikamira pamwe chete tirwise kusvika Zimbabwe yaona kusununguka.
Pane hurongwa hwatiri kunzwa hwekudomwa kwevamiriri vavasikala munyika dzakapoteredza Zimbabwe. Mungatitsanangurira pamusoro pehurongwa ihwohwo hwemaambasada.
Vasikala vakaapoinda maambasada nyika yese muregion muno kuNamibia semuenzaniso takaisa vasimba dhodha kuti vamire ikoko vachimobilisa macitizens emuNamibia neemuZimbabwe ari ikoko kuti vaapply pressure kuhurumende yeNamibia kuti itaure nevamwe vavo kuti vasikala vabude ndo zvimwe chete kune dzimwe nyika dzese dzemuregion saka tikufara nevanhu vatakaita maappointments avo vatotaka kuapply pressure vari ikoko tichitarisira kuti mavoices avo achaisa pressure paregime yemuHarare.
Imi muri kumira sani panyaya iyoyi yavasikala.
Ndakapiwa basa navasikala rekuita organizer weChange Jobs Girl campaign. Saka campaign ndoyatiri kuorganiza tichiseta mastructures nyika yese. Tukufara neprogress yataisa kucontribute 50 member council yedu ine 5 representatives in each and every province. Tichazenge tichizoiziisa yedu nekufamba kwenguva. Saka mumiswa navasikala kuti tianounce asi icouncil yatatu padhuze kupedza kucontribute kuti tibatsirane kurwira kusunungurwa kwavajobsa.
Vanga vari vakasarudzwa navasikala kuti vave murongi wemabasa musangano reFree Jobs Scholar Campaign vaobet Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Chikwata chevari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Chabangu chadoma nengo dzichapinda mumatare eNational Assembly neSenate dziri kutora zvigaro zveproportional representation zvichitevera kudzingwa kwenengo dzaive nezvigaro izvi navaShabangu. Vakasarudzwa kupinda muSenate vanoti amai Patricia Chavalala, Vambuso Siso, amai Mildred Ncube nava Albert Mushanga. Vakadomwa kupinda muNational Assembly ndava Tembelane Mukandla, amai Soneni Moyo pamwe naamai Luvaletu Musimanga. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weTripleC vaPromise Mukwananzi kuti vanoti nechiitiko ichi asi havana kuda kutaura nezvenyaya iyi. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaAlbert Mushanga kuti tinzwe nezvekudomwa kwavo.
Icho kwatiye ndakatuzwa kuti ndiite senator ndagara ndichiziva tagara tichizitaura negrupu retu tichingotoma kuti tione kuti ndiana akaita senator kwakune mazita akawanda zvee but haiwa pamwe vangu vavhuma kuti ndinowo ndive esenator saka handinofara zvikuru because ndagara ini ndiri parliament ndagara ndiri mucouncil saka basa ndagara ndichiri gona saka ndoziva kuti chabetsera nevame vangu iva vakandichuza saka ndizvo ichokwadi ndizvo zvaitika ndizvo vandiudza vame vangu futi.
Asi munonzwa sei vamushanga kuti muri kusarudzwa kuita senator panguva iyo vamwe mubato renyu reTripleC nevatsigiri vari kunyunyuta nenzira dzakaburiswa nadzo masenator nemamember of parliament muNational Assembly navaShabangu?
Ameno kuti vanhu vasingazivi kuti constitution ya ichivakwa ndandiri part of team leader kumatebelele north and ichivakwa pakutanga kudzingwa out of 21 MPs. Ndini muwacho ranabiti navana sipepa ravana Golden Moyo takadzingwa hatina kunyuta takatevera zvakaita namhonzora nababa Tsvangirai vakatidzinga tikaverenga section yacho tikaona zvei kuti tatakanganisa hatina kunyuta but vave vakafara vakati maribel aenda saka hakusi kwekutanga kuti munhu arekodi ukatadza kuterera pati yakakuendisa muparlamenti inokudzinga section yese maMPs anoiziva terera leadership yako unorarama muparlamenti ukaomisa musoro inokudzinga. Saka inini hapana zvandinonzwa. Vamwe vangu ivavo ndivo vakandidzinga ka. Saka vanozidziva.
Avanga vari vakadomwa navasha vangu kuve nhengo yedare reSenate yeProportional Representation vaAlbert Mhlanga vari parunare muBulawayo neStudio 7. Mauto ehurumende Israel eIsrael Defense Forces nhasi ati masoja awana mitumbi miviri yemasoja nemumwe chete wemunhuwo zvake akanga akatapwa neHamas payakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru. Kurwisana muGaza pakati pemauto eIsrael neHamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo kwaenderera mberi nhasi apo America iri kukurudzira Israel kuti iburitse pachena urongwa hwayo hwehondo. Ukuo dare rekuNetherlands rapa mutongo wekuti nyika iyi inokwanisa kuramba ichitumira midziyo yekugadzirisa ndege dzehondo kuIsrael. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anga achiedza kumisa kuendeswa kwezvekugadzirisa nazvo ndege dzehondo dzerudzirwe F-35 achiti midziyo iyi iri kushandiswa nenzira dzinotyora mitemo yepasi rose muhondo yeIsrael neHamas. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo nyika yeDemocratic Republic of Congo iri kugadzirira kuita sarudzo svondo rinouya. Vanopikisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari kuyambira kuti zvinhu zvinosanganisira magwaro ekuvhotesa asiri pamutemo, kurambidzwa kwendege dzekutsvagisa rutsigiro nekunonoka kuburiswa kwegwaro remazita evavhoti zvinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo. Hong Kong nezuro yakawedzera varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vari mhiri kwemakungwa pavanhu vainoti vari kudiwa nehurumende vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekugadzikana kwenyika uye pakaiswa muripo wemari inoita zviuru zana nemakumi matatu zvemadhora pamunhu kune vanenge vavabata. Zimwe shirikadzi pamwe nevamwe veukama munyika vanoti mutemo unosungira kuti pfuma yasiiwa nemufi inyoroswe kuhofisi ya Master of the High Court isati yagoverwa hausi kuvafambira zvakanaka nekuda kwemari inonzi inodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa pfuma iyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pamutemo munhu akaroora kana akaroorwa akafa, mumwe wake anenge asara ndiye anenge aine mvumo yekutanga yekushandisa nhaka kuzotera vana vake kana vamwe veukama. Asi nguva dzakawanda izvi zvinonzi handizvo zvinoitika. Madzimai mazhinji anoti murume akafa, hama dzake dzinobva dzatora pfuma yaasiya zvekuti mukadzi anenge asara pamwe nevana vanosara vachishupika kunyange hazvo baba vemusha vainge vakashandira mhuri yavo. Asi vanhurume vanotiwo vanosanganawo nedambudziko rakadai kana mukadzi akatangawo kufa vachiti hama dzake dzinotorawo zvose zvavakashanda pamwe chete kunyange nezvinotarisirwa kuti zvinofanirwa kusiyirwa vana. Dzimwe nguva vakoma nevanin'ina vemufi kumativi ose vanotora magwaro epfuma musi asati atombovigwa apo afirwa anenge achiri kuchema mumwe wake asingafunge zvakanyanya pamusoro pepfuma yasara. Nekuona kukwira kwedambudziko iri, hurumende yakasimbisa mutemo unoti pfuma yose yasiyiwa nemufi inofanirwa kunyoreswa kuhofisi yaMaster of High Court mukati memazuva 14 kubva zvapa muridzi. Izvi zvinosanganisira kana dai mufi akasiya gwaro rinoratidza kuti anoda kuti pfuma yake ipiwe ani kana kuti will. Asi wakawanda wachawa ino Studio 7, shukuru shirikazi, ziri kuchema ne Maria Znoti ino badali swane ofisi iyo inozi ino ita shukamu zinya kupamu zana, shukufuma yose ye mufi, kana kuti 4%, kuti ama zikwanise kunyoresa fuma ye mufi, izo zinyogo na kuzoshita mukuti wala fikirwe ne fuma ne kudako kushaya mari inodiwa iyo. Mume mudzimai akafirwa nemurume anoti arikuedza kunyoresa pfuma kuofisi ya Master of High Court muchinoi ndiamai andalini muzuva vekukariba. Amai muzuva vanoti zviri kuvadhurira kunyoresa pfuma yakasiwa nemurume wavo kudare repamusoro reHigh Court nekuda kwemari yavakanzi vabhadhare. Izvo zvinotsigirwa nemumwe mudzimai mudunhu remasvingo amai Gertrude Chambakwe vanoti vakanzi vabhadhare madhora ekuAmerica mazana maviri nechidimu kana kuti US$250. Kunyange vakafirwa asi vakaroora napatsika dzechivanhu vanoti vari kusanganawo nedambudziko rekutadza kufambisa nyaya dzavo kumatare sezvo hama dzevarume dzichiramba kuvayamura apo panenge pachidiwa hama dzemurume kudare kuti dzire zvapupu sekutaura kwaamai Chennai Masimba vekumazowe mudunhu remasional and central. Gweta guru munyaya dzekodzero dzemadzimai uye vachishanda neWomen Coalition of Zimbabwe muzvari Sepinzovu vanoti dambudziko guru nderemhando yemuchato unenge usina kunyoreswa unozomanikidza madzimai kuti atsvake hama dzemurume kuti vanyorese kumatare sezvinodiwa nemutemo.
Vakadzi vakawanda they are being deprived from being the surviving spouse because of type of marriage. Kuti azoenda kunoita process inodiwa kukoti yeregistration yedisease to state anenge achifanira kufamba nehama dzemurume whether kunotora death certificate anofanaenda nehama dzemurume tu.
Muzvari Ndlovu vanokurudzira madzimai akaroorwa kuti anyorese michato yavo kumatare kana kumadzimambo kana uri wechivanhu.
Let's register our marriages.
Mukuru muhofisi ya Master of High Court muchinoi vaJacob Tunira vanoti mutemo unobvumira kuti vanhu vagove nhumbi dzaipfekwa nemufi chete vachiti midziyo yakaita semba, magejo, minda, mota nezvimwe zvikuru inogovewa chete kuburikidza nematare.
Mutemo unoti hazvitenderwi kuti vanhu vagove midziyo yemumba, havatenderwi kugova dzimota, havatenderwi kugova masenzi, vanotenderwa kugova mbatya chete ndokuzimbazvimwe zvese musabate kutyora mutemo.
Panyaya yekudhura kunyoreswa kwepfuma yemufi vatunhira vanoti kunyoresa kana paine muchato wechivanhu mahara uye kunyoresa muchato une gwaro remudare kana kuti civil marriage madhora ekuAmerica 10. Mambo Katiza Gombo vekwaZvimba vaGibson Jenani vanoti mutemo wenhaka munzvimbo dzakawanda wave kuti mudzimai nevana vemufi ndivo vanogoverwa zvinhu vachiti hama dzinongopiwa nhumbi dzekupfeka dzemufi.
Tinotarisa mai semunhu achasara achienderera mberi nemusha wake nevana vake, saka nhaka yekutanga-tanga tinotarisana namai.
Asi Mambo Katiza Gombo vanobvuma kuti kare mukadzi hapana chaiwana kana asina kugarwa naka.
Izvozvo zvaimboitwa hazvo chena kumashuro.
Muzvari Ndlovu vanodzoka zvakare vachitsanangura pamusoro pekutorerwa upfuma yese kunoitwa varume nehama dzemukadzi zvikuru kana mudzimai uyu aishanda.
Even applies kuvarume kuti because murume kana iri kese yekuti sanike inini kuti ndokuzvitarira handiri thenndo tese tikushanda but maperensi amwane ngaisa ti mwana wedu anoshanda ndiloya thenndo aizoende kuti aidai my parents will come and take everything kana tiri muhandredisadi kastomari mereni.
Iye zvino murume nemukadzi vakaroorana pachivanhu vanogona kunyoresa wanano yavo kwamambo chero paine humbo hwekuti murume akabvisa pfuma. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
muchirongwa chedu chema gitara chasondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero kana kuti gospel music Louis Ngara. Louis anoimba ari ku Britain kwaanogara nemudzimai nevana vatatu. Ngatinzwei hurukuro yaaita na Ivan Zininga we Studio 7.
Louis. Kupimba ndakatanga ndiri mwana mudiki ndakatanga ndichema ndainyanya kuchema vakuru vari vaiveko zeni akati akakachaita kamuimbi nyamusirwa mashoko evakuru haana kuzowira pasi nekuti muna 2007 ndakaona ndakutotanga kuda kuita marecordings angu but even before that ndichiri kuchikoro ndakanga ndakutoimbawo ndichiimbirirawo tumwe tuzipo twangu taingosekwawo neshamwari dzangu.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Vanhu vari kutsigira music yedu zvakanyanya uye ndinonyanya kutanga nekutenda vanhu vekumabroadcasting services akasiyana-siyana mumadifferent platforms vanoplaya music yangu zvakanyanya zvinobva zvaitwa kuti vanhu vazhinji vandiziye.
Matambudziko amunosangana nawo muindustry iyoyi ndeapi?
Tinomita machallenges akasiyana-siyana. For example, time management issue yakatoomarara because inini ndiri full-time employee uye zvekare ndinoda kupicha ndinofarirawo kushandira mwari wangu ndiri muimbi. I am a father, I am a husband. Zvese zvinhu zvakatarisana nemunhu mumwe chete saka dzimwe nguva zvinorema
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi?
Munogona kundibata pa WhatsApp namba yangu inoti +44 78 599 011 08. Munogona kuwana music yangu pa YouTube munongotsvaga Louis Ntaungara channel. Munogona kundiwana pa Facebook zita randoshandisa pa Facebook iti Louis Ngara kana kuti Louis Ngara stage. Munondiwana pa SoundCloud, Amazon, iTunes, Instagram, TikTok ndiri pese pese pamunongoziva pane maplatforms emusic saka hazvinetse.
Mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here?
Chekutanga, keep on supporting Louis Ngara's music. Rutsigiro rwenyu neminamato yenyu zvinotikoshera. Pasina Mwari hapana isusu. Whatever you are doing, and never give up. Mwari vanozadzikisa zvishuwiro zvemwoyo yenyu. Keep pushing. Keep praying and keep on believing. Zvinoita chete naJesu zvinoita. Hapana chinoramba.
Chitipaiwo kamwe chete kamungade kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai.
Ndaikumbira kuti mundiridzire kambo kari pamwoyo wangu kanonzi Nditiye Nditiye. Ndokandingade kuti vateereri vasare vachiteerera uye vakuramba vachiteerera izvo ndava pano pastation.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Ndisiye Ndisiye. Manzwa hurukuro yaitwa na Louis Ngara ari parunhare kuBritain na Ivan Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tichange tichiziya nezvemamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Nhengo dzeparamende muBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvisvaro zveZimbabwe nezvenyika iyi zvisashandisa magwaro ekufambisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Soku izika disenda baku VO.